Manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingani chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosakata zvakare manera nhasi uri musi wechina kubvumbi 13 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vopinda muzororo reEaster neIndependence vasina mari yekushanyira hama neshamwari. Zvipanga mazano zvoungana pamuzinda weVoice of America muWashington DC zvichidziya remangwana reZimbabwe. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinhu zvichaomesesa munyika kana ZANU-PF ikakunda mutsarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 yaita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe pakatariswa sarudzo dzegore rinouya. Vataura pamusangano waitirwa pamuzinda weVoice of America muWashington DC vanosanganisira Dr. Chipo Dendere avanodzidzisa pachikoro chepamusoro-soro mudunhu rePennsylvania, Dr. Roderick Machekano avanoshanda vari muWashington DC, Chipanga Mazano munyaya dzebudiriro, Dr. Tauya Kaso, pamwe nemumiriri weAmerica muZimbabwe, Ambassador Harry Thomas Jr. Musangano uyu watanga na 10 dzemangwanani ukapera na half past 11 dzemangwanani uye wavhurwa zviri pamutemo nemukuru weVoice of America amai Amanda Bennett. Hurukuro dzanhasi dzanga dzichikokerwa nemumwe wangu Blessing Zulu. Vachitaura pamusangano uyu, Ambassador Thomas vati America icharamba ichikwidzana neZimbabwe. Vati nyika yavo iri kuvaka muzinda mutsva muHarare uyo uchadya mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora. Ambassador Thomas vati weAmerica iri kubatsira Zimbabwe nemari yemishonga, chikafu, budiriro pamwe nekuendesa vana kuzvikoro zvepamusoro-soro muAmerica kusanganisira Harvard University. Dr. Dendere vatiwo remangwana reZimbabwe riri parumana nzombe sezvo zvinhu zvisina kunyatsojeka kuti Zimbabwe ichamira sei mushure mesarudzo. Vati mapato anopikisa anogona kukunda izvo vati havasi kunyatsotarisira. Vatiwo ZANU-PF inogona kukunda musarudzo idzi zvinhu zvoramba zvichioma semaomero azvakaita pari zvino. Uko Dr. Machekano vati sangano ravo reZimbabwe Diaspora Network North America rina urongwa hwekuti vari kunze kwenyika vabatane mukusimudzira nyika yavo. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe zvakawanda.
Ini ndauya ndakamirira bato redu rinoona nezvekubatanidzwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muDiaspora. Saka ini shoko randanga ndiinaro guru kune vamwe vedu vari muDiaspora nderekuti titarise nezvichaitika zviri pamberi, ngatirei tinobatana tichikurukura kuchinjana pfungwa tichisimudzira nyika yedu. Pane mikana yakawanda chaizvo inoda isu vana veZimbabwe kuti tinge tichibatsira kumusha, kungava kusimudzira nyika, kungava kuvaka maindustry. Pane mukana, saka ngatibatanei tichitaura tichipa ruzivo rwedu rwatiri kugamuchira, rwatiri kudzidza tichibata muno mune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, asi tichikwanisa kutransfer information iyoyo.
Nyaya hombe, Dr. Machekano, inochemwa nevana veZimbabwe munyaya dzesarudzo nezvinobuda musarudzo kana zvinozoitika sarudzo dzapera inyaya yekuti hurumende iripo yezvino yeZANU-PF ikanga iri yadzoka havaone paine shanduko.
kurudzire yenyu munoona ichitambe kwa here kana vanhu vachinge vachitarisira kuti ZANU-PF ndiye changodzoka zvakare mukutonga kana sarudzo dzaitwa gore rinouya.
Uyo mubvunzo wakanaka chose. Asi pari zvino hatizivi zvichaitika mumakundano ari kuuya, mumakwiko ari kuuya. Zvakamboitika rimwe gore kuti musangano weMDC wakambowina. Saka unogona kungowina kana kuti iyo ZANU-PF inogona kungodzoka pachigaro zvakare. Asi kunyanya isusu vediaspora tinoti izvo hatina bato ratinorerekera asi kuti kudevelopwa kwenyika, kusimudzirwa kwenyika ngachive icho chinangwa chedu. Izvo zvokuti uri kutonga ndiani ngatizvisei padii, tichitraya chete kuti hama dzedu dziri kumusha dzigadzirire mabasa, tizame kumutsa maindustry. Tiri munyika dzakasiyana siyana, tinokwanisa kuwana mari. Saka tikatora mari iyoyo tichinosimudzira maindustry awira pasi, tinokwanisa kuvaka Zimbabwe yedu kuti ibudirire.
Pane vamwewo vakapa pfungwa dzavo Dr. Machekano pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti vanonzi vari mudiaspora ivava kuti dai vaedzawo kuti vakurukure kana kugara pasina hurumende, vapiwe mikana yekuumba mishandira pamwe nevarimi kuti Zimbabwe inge ichisimuka zvakare kuburikidza nekurima nokuti maindustry akavhara. Imiwo seZidna mune hurongwa here hwakafanana nekurudziro idzodzi?
Ndizvozvo chaizvo, ndo zvatiri kukurudzira zvizvarwa zviri munyika dzakasiyana siyana kuti izvo dzikabatana dzichiya pamwe chete dzinokwanisa kuva neshoko rimwe chete kuti dzitaure nehurumende kuti kana paine tingati mafarms anenge aripo kana kuti ingava iri any economic activity, vanhu vari mudiaspora vange vachikonsidwawo vagokwanisa kuva vanowana chidimbu chavo mune kusimudzirwa kwenyika ikoko.
Beyond 2018 elections, izita rinenge kana kuti izwi rinenge rakati simbei kune vakawanda vanogona kutya kuti chii chingazoitika kana sarudzo dzapfuura dza 2018, mungarerutsa sei mutauro iwe?
Hongu ndinoziva hangu kuti kose kose vanhu vane tariro, asi kungoti isu ngativei tinonge takatarisa kuti avo vanenge vachivhota vavhote mune runyararo. Runyararo chinhu chikuru nekuremekedzana. Hazvinei kuti wabudirira ndiani, ngativei tichiziva chete kuti tese tiri vana veZimbabwe, ngapasava nemhirizhonga, zvinhu zvichatifambira chete.
Vanga vari Dr. Roderick Machekano, vanove mutauriri wesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZidna, vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Muno muStudio 7 tatsikwa naDr. Frank Guni, vanove chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mumusangano waitwa paVoice of America nhasi. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, Dr. Guni.
Zvakanaka chose vajonga.
Maona sei hurukuro yanhasi, Dr. Guni?
Aiwa, taita hurukuro yakaisvonaka zvachose tichizeya maringe nenyaya yesarudzo iri kogore rinoya 2018. Uye isusu venhengo vebato riri kutonga reZANU-PF, tiri kutarisira kukunda kune mutsindo, uye tanga tiri kukurudzira vanhuwo vari mudiaspora kuti ngatibatanei tisimudzire nyika yedu, upfumi hwenyika huende pamberi, upenyu hwevanhu huvandudzwe.
Ndofunga kana manga muchitevera zvazvichitaurwa nevakawanda, Dr. Guni, vanga vachichema kuti ZANU-PF yakadzoka zvakare mumasimba, hapana chinoshanduka, zvinongoramba huri upenyu hwakaomera vanhu semakore makumi matatu nemanomwe adarika. Zvii zvamungavimbisa vana veZimbabwe?
Chatinovimbisa vana veZimbabwe ndevezvekuti beyond 2018, panopera maelections, ZANU-PF ichaita mainternal reforms anoita kuti vechidiki vapinde muzvigaro vane pfungwa nyowani dzinoitawo kuti nyika yedu itarisire zviri pamberi. Toona kuti nyika yedu yobudirira, tisingatarise kuti vebato ripi ndo vanofanira kuramba vachitonga, asi kuti chatinoda kubudirira kwenyika yedu yeZimbabwe.
Nyaya imwe inochemwa nevana veZimbabwe, Dr. Guni, nyaya yekuti ZANU-PF pane paoma zvinhu inohwanda nezvirango kana zvitarafu zvakatemwa nenyika dzekumawirira. Asi tanzwa mumiriri weAmerica muZimbabwe, ambassador Thomas, vachitaura kuti dai Zimbabwe yachisiyana nenyaya yekungoti masanctions kana kuti zvitarafu, vatarisa nyaya dzekurima kudzisimuke, nokuti haisi Bulawayo chete kana Harare ine maindustry akavharwa, asi zvakaitikawo kana muno muAmerica. Matambira sei kurudziro iyo?
Aiwa, ipapo hatiwirirani nawo, nekuti dai zvirango zveupfumi zvisina basa vanofanira kunge vazvibvisaka. Kana zvisingashande uye kana zvisingatsitsirire Zimbabwe, ngavazvibvise.
Zvii zvamungavimbisa vanhu tichitarisa kubva nhasi kusvika 2018 elections? Nokuti nhasi chaiye tiri kunzwa vanhu vari kuchema kuti vatadza kuenda kumamisha nekuti mari mumabhanga hamuna.
Mari chunu zinonetsa chatino wimbisa wanu ndiche kuti tinoda kuti pave nerunyararo munyika tibatane pamwe chete uye ngatitarisei Zimbabwe senyika yeti tese tisaitarise senyika yezano onyika yeopposition munhu wese ari muZimbabwe ari kutambura havasi vanhu vezano chete vanonzi ndivo vari kuwana havasi vanhu MDC chete vanonzi ndivo vari kutambura kana veopposition Zimbabwe ndeyedu tese tinoti ngatibatanei sevana veZimbabwe tivandudze upfumi hwenyika yedu.
Aiwa tinotenda zvikuru Dr. Frank Guni. Dr. Frank Guni chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC vanga vari pano pamuzinda wedu we Voice of America. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya bato riri kutonga rezano PF rinoti harisi kuzovandudza hwaro hwesarudzo sezviri kudiwa nemapato ari mubatanidzwa wemapato anopikisa ari kushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reform Agenda kana kuti NERA. Mutoro wedu nao Thomas Siripasi anotipa nyaya iye.
Paita gakava pakati pezano PF nemapato anopikisa mushure mekunge zano PF yati hapana zvichagadziriswa pamberi pesarudzo sezviri kudiwa nemapato anopikisa munyora anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF Vignesius Chombo vanoti zvekuvandudzwa kwehwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa ari kushanda ari pasipenera ndezvemugodzi matsuro.
MDC dziri mbiri inotungamirwa navatsvangirai inotungamirirwa navanure takaenda kunoisa constitution itsva tikawirana kuti constitution yedu yakubata zvinhu zvavange vachida kuti zvibatwe zvese machenja avaida yese takaita anofambiranawo nekuti kodzero dzevanhu dzionekwe zvakanaka saka kana vava kuti gore negore munochinja ainsa hatichaona chekuchinja takatoita basa rakapera.
Vachombo vanoti mapato anopikisa akaita seMDC anofanira kuenda kuvanhu onotsvaga rutsigiro kuti ahwine musarudzo kwete kuswero chema chema zvisina maturo. Vachombo vanoti zvekuvandudza hwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa izvi zvinhu zviri kubva kuvachena vekunze vachiti hadzizi pfungwa dzavo idzi.
Ivo ngavaende kuvanhu vanokambena ikoko vanhu voona kuti maprogramu avo nemaprogramu edu havanoda ndehati ndiyo chenji yatinoda.
Zvichakadai vanoona nezvekurongwa kwemisangano muzano PF vasevhia Kasukuwere vanoti ivo sebato vave kutoita gadziriro resarudzo dzemuna 2018 mapato anopikisa arere. Vakasukuwere vanoti nekuda kwekuti vemapato anopikisa vasi kutsvaga rutsigiro kune veruzhinji pamberi pesarudzo idzi mapato aya ngaarege kuzobata gotsi mangwana achichema rumwa nechekuchera.
When is the election? Tinotenda chose kuti makorokoto kandidati yedu vachigoma nekuenda kwavakaita zvinoratidza pachena musangano wezano PF hausindiki ndiyo musangano chete ende kuenda kwatakaita chiratidzo avo vanofunga kuti kune zvimwe zvichaitika gore rinouya zano PF ichahwina nemukurumbira zano PF ichahwina nemanhamba epamusoro zvakare.
Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vagara vachiziva kuti zano PF haisi kuda kuvandudza hwaro hwesarudzo.
Zvinyanyotishamisa nekuti chipuka chatinodhira nacho chino zano PF tinochiziva. Tinoziva mavara acho, tinoziva maitiro acho. Hazvimbotishamisi kana nokuti tinoziva kuti zano PF iri kutsika madziro. Haitombodi kuti pava nemareforms nokuti tinoziva kuti pakaita mareforms vaparara. Ballot box. Kunyanya dzekuti kumamisha kwanozivaiwo kuti madzishe masadunhu masabruku vatova mapolitical komiza ezano vazhinji vacho varitomanikidzwa saka isi tiri kuti bumbiro romutemo rinoti matraditional leaders havafanirwe kunge vari mapoliticians muchirungu vanoti ivo they must be apolitical. Iyo zano haizvida izvozvo nokuti inoziva kuti inoshandisa madzishe masadunhu masabruku kuti ite basa ravo rokuita political komiza vachitina vanhu semombe kuti vanovhotera zano. Saka hazvitishamisi asi isu ticharamba takatsika madziro vachida vatingadi mareform achavapo chete.
Kunyange hazo MDCT yakaparira chirongwa chekuti haisi kuzopinda musarudzo kana zvose zvinobata sarudzo zvisati zvagadziriswa chairi kudaidza kuti no reforms no elections vaguti vanoti vane chivimbo chekuti kushanda kwavari kuita senera panyaya dzekuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe kunogona kubudirira zvikaita kuti vazopinda musarudzo idzi. Mapoka SAMDC nemamwe mapato akaita se People's Democratic Party haasi kupinda musarudzo dzemabuy elections achichema nerekuti mitemo yose inobata sarudzo inofanira kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Mapato aya anotiwo madzishe, masoja, pamwe nemapurisa havafanire kuve nechekuita nokufambiswa kwesarudzo. Mapato ari munera anoti sarudzo idzi dzave kufanira kutungamirwa nesangano renyika dziri kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica resadac richishanda pamwe chete neAfrican Union pamwe neUnited Nations. MDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai inoti yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro musarudzo dzemuna 2013 saka nokudaro bato iri rinotiwo zvose zvine chekuita nesarudzo zvinofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dambudziko rekushaikwa kwemari iro riri kuramba richienderera mberi munyika rinonzira yekukanganisa urongwa hweveruzhinji hwezororo reEastern Independence. Vamwe vachitiwo rusununguko haruchina zvarunoreva nekuda kwekutambura kuri kuita vanhu vakawanda zuva nezuva. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vanowanzotora mukana wezororo reEaster kuti vave pamwe chete nehama neshamwari uye vakawanda vemumadhorobha vachishanyira hama dzavo dziri kumaruwa. Asi nekuda kwekushaikwa kwemari vakawanda vanoti havana urongwa hwezororo iri hwavakakwanisa kuita. Mumwe mugari wemubulawayo vajeri zingwevu vanoti mumakore apfuura vaishandisa mukana wezororo reEaster kuti vaende kumusha asi rwendo runo vachapedza zororo iri vari pamba sezvo vasingakwanisi kuwana mari yekuti vafambe.
Urongwa hwave kunetsa nokuti pane zvese zvinoda kuti zviitike panofanirwa pachiva nemari kare kuti chikura taiziva kuti taienda kumusha. Asi izvezvi ndiona sekuti kuti uvhakache unoda kuvhakachira ani andizva kubikira nemhuri yako yese ichikafya chachichiwana kupi iholidhe ine chiremero takatarisa chikristu kufane kumuka kwaiye Yesu Kristu. Asi maholidhe akadai vanhu kana vachimatarisa vanoti zviri nani ndombosevha mari yekuenda kubasa ndombosevha mari yelunch.
Mumwe zvemugari wemubulawayo muzvare ndume yamoyo vanoti vakawanda vayo kutoona zviri nani kuchengetedza mari shoma yavanenge vawana kuti vagobhadhara mari yechikoro yevana kana zvimwewo zvakakosha pane kuti vaende kuzororo.
Hapana mari unongochogara mazuva maviri matatu usati waona mari. Even ukachoiwana mari yacho iri $50 haungambodi kuchotenga zvinonaka kana kuti wozoisa fuel kuzoshanya nenge yaya mari yatoshanda mumba.
Sachigaro weZimbabwe Christian Alliance Reverend Ray Motsi vanobvuma kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda muZimbabwe vari vechitendero chechikristu veruzhinji vakatarisana nematambudziko akawanda ari munyika zvekuti vakawanda vavo havana nguva yekufunga nezvezororo iri kana reIndependence. Reverend Motsi vanoti zvakakosha kuti vemachechi varambe vachikurudzira vanhu kuti vasarase tariro. Gore rino zororo reEaster rakabatana nezororo reIndependence apo Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yavana kuzvitonga. Asi vazunguvevo vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havachaone kukosha kwekucherechedza zuva reIndependence. Vazunguvevo vanoti zvazvishamise sezvo veruzhinji vari kushushikana nematambudziko avari kusangana nawo mukurarama kwavo zuva nezuva.
Zvino ndinoshaya kuti tikupemberera chii? Kupemberera kuzvitonga? Kuzvitonga unozvitonga sei? Mafambiro ako, mararamiro ako akatomira zvese zvakamira.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yekushayikwa kwemari iri kuvhiringidza upenyu hwevanhu kunyange hweavo vangadai vari kufara kuti rusununguko rwakavapa pundutso.
Tumbona wa machuramba mbachirana, walipo maraini kuchaka marini shumishuka dhabu. Luchu mechukanganisa mabigwa ya independence. Kati kuni wamu wangawa ni mifaru ya wangawa nayo. Nishukuru sati katilisa kuni wamu waka pio ominda waka wana budiri umpwe papu. Kati kwa nautawana nao uzungadaru wa nangadayo. Wajiji wana kwa chituko uche modi ah, minda taka piwa ikunote kakuoka na ilifoju kwa nachi. Kati itakukona kuiwana maria tatengi sana ilifoju kwa hiyo mumabangi.
Vatambo vanotiwo kunyange hazvo pane zvakawanda zvakanaka zvakaitwa nehurumende kubvanyika payakawana kuzvitonga kuondomoka kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika ndiko kuita kuti vakawanda vasaone kukosha kweindependence.
Nikacha kutoka kuna 1980 kwa vantu udzwa kwezvupfumi kuna vantu udzwa zvakare munyadzo dzidzidzo kwa vantu udzwa nezvekurapwa kwavanhu zvipatara zvikavapo vanokwanisa kurapwa kasi zvese zvodzokera kumashure zvakare nokuti muzvikoro izvi zvavazvizhinji sezvekuti vanhu vakakwanisa kunodzidza vana vakapedza zvikoro izvi havachakwanisa kuwana mabasa.
Vamwe vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekutadza kutungamira nyika kwa Robert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU PF. Asi vava Mugabe vanogara vachishora kwavanoti kupindura munyaya dzeZimbabwe kunoitwa nenyika dzekumadokero dzinosanganisira Britain neAmerica. Asi vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vaMugabe vanofanirwa kuzvishora ivo nekuti ndivo vari kukonzeresa kuondomoka kwehupfumi hwenyika kuburikidza nekutonga nedemo kwavanoita. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taura Ishala.
Makateerera kune penyuro yevanhu ye Studio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vanoti vanoda humbo wakati tsvikiti kubva kuhurumende yeSudan kuti iri kuchengetedza kodzero dzevanhu mudunhu reDarfur mauto eUnited Nations neAfrican Union asati abviswa. Mauto aya anoshandisa mari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora uye chibvumirano chekushanda kwavo muDarfur chinopera muna chikumi. Gurukota runoona nezvekunze kwenyika yeSudan amai Ibrahim Gandu vanoti zvinhu zvave nani muDarfur uye mauto ekunze aya anofanirwa kubuda munyika iye. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti kunyange nyika yave nemakore makumi matatu nemanomwe yavanangu zvitonga zviri kutotambura zvisati zvamboonekwa pasi rose sezvo zviri kunonga svosve nemuromo nekuda kwekuoma kwezvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nedzematongerwo enyika. Asi vamwe ndo vanoti kuseri kwesarudzo dzegore rinouya ndo kune tariro hombe zvichibuda kuti ndiani anenge akunda musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemutauriri weMDCT vavo Betty Gutu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu zvinotarisirwa nebato ravo reZANU PF mushure mesarudzo dza 2018.
Hapana chinhu chatinombotarisira chinhu kana chinotarisirwa neZANU PF kachinotarisirwa namaZimbabwe. Ndofunga zvinongotara sisi ma elections ama kanzura ama MPs ano PF inongohwina. Last week iyo makazviona zvakaitika kumwenezi 18,000 MDC 0 tumwe tumapati vanandande ndundu tuna ma 200-300 saka ZANU PF izvou inongozvifambira yoga mbwa dzichingokura pasina chinoitika. Ivava vaguti ivavava kavanga vari munhu shuwa nenjere dzavo nemadhibhesa ndoona vachiita muparamenika ngavangoziva kuti kwavo iko kwaguti vangova zvavo MP weZANU PF. Izvi zvimwe zvese kutambisa nguva varume ndoda kuti kutaurai vanogona kupfana zvigaro zviviri zvitatu zvishanu zvichichi iye zvinondibudzei kuti munhu weMDC kana akatarisa zvekuitiwa neMDC ungati pati navanhu chaivo chaivo vanoti vanoda kuita maelections kana makazviti kweringweringwere chaizvo chaizvo unoona tiidambira tiitamba. Infact paprogramu ino tisatombovadaidza zvedu vanhu veMDC ngatingotaurai kuti vakomana kokuZimbabwe ikoko ikonomi munofanira kuivaka se tochitaura kuti awa tina vamwe vedu vakaita saneMDC vasati vahwisisa kuti ganda dema rakakosha sei munyika maro tofambira mberi tichienda.
Vagutu, nyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo izvi zvamungatarisira mushure mesarudzo.
Jonga, isu sarudzo yatinoda tinoda sarudzo yejekerere inonzi muchirungu ya iri free and fair.
Ndosa kauchona mazano tiriku manya zaka simba na nyaze ma electoral reforms. Atidi vitaru zoye kutu muna ano nzi ano vota chimbo ili mugozi. Muna ano vota achita kumanikizwa. Muna ano vota achinzi iwe votera munu osingadi. Nukuti ndosa nenge zidawa kuru anenge bari mchimbo ya uri. Ndosa kauchona chiti vado makata sema zise masadu nu masabruku nisunza kadaro kuma misha uko kuma reserva. Ngava sapindira mnyaya ze politics. Bumbiro ro mtemo rinotiro ma traditional leaders alfa wange vare apolitical. Saka tunodai isu kuti tiwe ne saru zozo jekerere. Tinoziwa kuti vanhu havachadizanu. Kana iwo vachiri manzi wa vakomre chiri manzi. Ndino zvati pakati pemoyo mavo vamugabe nezana havaidi. Vakanzi vavote zviri free and fair. Ndinoona vachiisa ex yavo pana Morgan Tsvangirai ne MPC. Saka tinoti vanhu vane mukana wokuvhote
vakadzi.
Vachiri mumhanzo panotarisirwa shanduko here kana ZANU-PF ikahwina yekugadzirisa zviri kuchemwa nevanhu izvi?
ZANU-PF inomuramba ichihwina ka ivo zvokutaura havo zvavagutu havo saloya sokutaura kwandaita maloya havo anongonyipa havoze asi wandoziva kuti pavakachuzwa kuti vaite MP papasina svimbo dzairova vanhu kumusha kwavo ikoko saka zvotonishamisa ka vachiti pachazova nesvimbo dzichitobva kupi ZANU-PF chiororo
chandiroda kunzwa vachiri mumhanzo chekuti kana ZANU-PF yahwina ichagadzirisa here zviri kuchemwa nevanhu nezviri kuchemwa navagutu kunzi yatadza kugadzirisa makore 37?
Zvinodhipenda kuti vanhu vamunotaura ndivanani. Kana vari veMDC vakagara vati vanoda kuti varungu vadzokere kumutasi, saka handifunguti ichocho chitemo chogadzirisa.
Vagutu, bato renyu reMDC rinotarisirwa kuti rwendo uno riri kupinda musarudzo idzo dzegore rinouya. Tomboti rapinda rakunda, zvii zvamungatarisira kuita?
Nokuti tiri kuzowina election ikaita free and fair. Vatangirai vari kupinda pastate house. Tinodai isu kutanga tagadzirisa nyaya dzeupfumi. Nokuti dambudziko ratinaro ndiro rekuti pari zvino ukaona kuti ndikangopa percentage muchirungu kuti more than 75% yavanhu iri kugara mukutambura iri kusurvive on less than $1 a day. Ndozvinhu zvatichada kuita chimbi chindi kuti tigadzirise kuti sei vana veZimbabwe vachitambura. Saka tichada kuti tistabilize economy. Ikonomi ikwanise kuva inomira yoga nokuti pari zvino tikangoti hatina ikonomi tangova nema manzenze ikonomi vanhu vangova mavenda vamwanda South Africa vachioda vamwanda vachitengesa madomasi nemajanje mastreet toda kuti vanhu tadaro mufirst 100 days mafactory tavhura vana veZimbabwe vechidiki vaenda kumabasa toda kuti nyaya kunyanyanyaya yezvipatara zvipatara zvedu muchirungu vangangoti madeath chambers. Saka hurumende yavatsvangirai ichange ichipinda mupower gore rinouya kana maelections aitwa free and fair.
Mutauriri weMDC Tivao Bitugutu. Manzwa zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusorosoro vePremier Soccer League vapa zvikwata zvavo simba rekudzikisa mari inobhadharwa neveruzhinji pagedhi kuona mitambo yemugungano iri. Ngatizwei kubva kuna Michael Kariate.
Zvekwata zvapiwa simba rekudzikisa mari inobhadharwa panogara veruzhinji kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora maviri kutanga svondo rino zvichitevera musangano wakaitwa wezvikwata zvese zviri mugungano iri. Mukoro wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti vaita izvi kuedza kudzora vatsigiri venhabvu avo vasisauye kunhandare neuwandu hwavo sezvavaiita kare vachiwedzera ivo kuti vari kuita ongororo yekuti izvi zviri kukonzerwa nei. Vatsigiri venhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma kumitambo yemuno zvekuti pakatanga makwikwi egore rino vanhu vanokwana zviuru makumi maviri nezviviri chete ndivo vakabhadhara kuona mitambo gumi nemipfumbamwe yaive yakatifararira munyika yese. VaNdebele vanoti gore rapera vanhu vanokwana zviuru mazana mana ndivo vakabhadhara kuona mitambo mwaka wese vari vashoma zvikuru kune avo vakaona mitambo mumwe cheteyo muna 2012 apo vaive zvuru mazana matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa shuvire yevanhukadzi mushure mesarudzo dzegore rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
vanhu vakawanda vopinda muzororo reEastern Independence vasina mari yekushanyira hama neshamwari. Zvipanga mazano nhasi zvaungana pamuchinda weVoice of America muWashington DC zvichizeya remangwana reZimbabwe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine su zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 18 kumabasa 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
indaba ekhona ukuthi iZANU PF bayakwazi ukuthi inxa zokusika kuma elections bayabambana bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office. So thina lati yi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe ngumuntu one.
Istudio 7 iqhuba inkulumo mpikiswano le ngcwethi lamhlanje khona pha esikolweni ebesikhangela khona elakusasa leZimbabwe ngemva kokhetho lapho umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas athe khona ele Melika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo zentuthuko.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala encedia umbeni echatisa umntwana melabotshwe ababazali o anti konke le dombo langukhona mele bebotshwe.
Amalunga edale lephalamende abhoda ngelizwe edinga imbono kaZulu ngodaba lokwendiswa kwabantwana. Kambe umomo welizwe uza kuba sunjani ngemva kokhetho luka-2018? Sihlaziya lolu daba. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas uthi ele Melika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo ezithuthukisa uZulu ezifana lezempila kahle. UThomas ukhulume lokhu emhlanganweni wenkulumo mpikiswano owenziwe ngumsakazo weVoice of America iStudio 7 namuhla ekuseni khonapha eWashington DC. U-ambassador Thomas uthe usobala ukuthi uZulu weZimbabwe uthwele gadalala ngokubhidlika komnotho lokuswelakala kwemisebenzi. Ngalokho uThomas uthe kuyadingeka ukubana uhulumende elungisise konke okuhluphayo njalo ichiyane lokutshona igcothoza ele Melika ngezijeziso elazifakela amalunga ebandla leZANU PF. Abanye abakhuluma emhlanganweni lo yingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Chipo Dendera yena okhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ebambane ngaphambilini kokhetho ukuze enelise ukunqoba. Ngaphandle kwalokho uthe ibandla leZANU PF lizaqhubeka lisembusweni. Lawa ngamazwi agcizelelwe ngabanye njalo ababili abakhuluma emhlanganweni lo abathi umnumzana Rodrick Machekano lengcwethi kwezentuthuko umnumzana Tawuya Katso. Ukatso uthi lanxa kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo enqobe ithuba lisesekhona elokuthi ebambane njalo esebenze nzima.
Abantu abaku opposition kumele bebambane. Ngibona lelithuba elihle sibili ukuthi kuqalisa lamuhla abantu asihlale phansi sikhulume ukuthi siza babamba njani umsebenzi ozasifela khona next year. Nxa kungekho lokhu siyabe lokhu siya kuma elections and kuyabe kungela change. I-change esiyifunayo sizakhuluma ngama defining moments, kodwa mina ngithi i-defining moment angiyiboni ngoba indaba ezikhona esakhula silazo thina kubo 1980 kubo 1997 izinto sezichinja lokho ezikhona eZimbabwe abantu abalamsebenzi akula mali so mina ngithi hayi bantu beZimbabwe asivambaneni ukuthi siyichinje umumo wezinto ekhaya thina lati singapha kodwa sifuna kuya ngekhaya ngoba iZimbabwe neyethu ngeyakho neyami kumele siyisebenze njengabantu banye
ibandla lezano PF lalo njengamabandla aphikisayo kalibambananga kulokulwisana phakathi nakwalo ubona le manyana yini lisiba intonye kungakayiwa kukhetho
indaba ekhona ukuthi iZanu PF bayakwazi ukuthi nxa sokusika kuma elections bayabambana bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office so thina lati yi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe ngumuntu one singaba with that cooperation ngiyabona ukuthi sizakwanisa ukuthi si contest ama elections lawa kule opportunity yokuthi singaya kuma elections singabantu one siyakwanisa ukuwina bese sitshintsha umumo wezinto eZimbabwe
luyeza usuku lukazibuse okhululekileyo uzibuse wabensundu ele independence nxa sifika nje kuleli langa ukhangela ngemuva kuyini ongathi sesikufezile sesikuachivile njengelizwe njalo kuyini okusilelayo
mina nxa ngikhangela i-independence umoya wami uba buhlungu ngoba angiboni ukuthi sezeni nxa sikhangela ngemuva kuma past years angiboni ngoba lokho esikhuluma ngento one ukuhlupheka kwabantu ukukhangela ukuthi ukuhlupheka kwakhona kubuya ngaphi so mina i-independence sayiphiwa kodwa angiboni ukuthi sesenzeni singakhangela ku past 10 to 15 years sile ndaba 1 indaba ekhona ukuthi uhulumende wethu kafuni kusigcina njengohulumende okwazi ukuthi wafakwa ku-office ngabantu beZimbabwe
kukhetho khona ubona kusenzakalani iliphi bandla obona linqoba njalo kuyini esingabona kusenzakala emveni kwalolu khetho
ngendaba ekhona eZimbabwe ngendaba ekhona kuma controls akhona I lack of human rights I lack of respect for the law sebekhulume kaningi nxa ubala iNews bathi bona uhulumende ule prospect ukuthi uzawina ngoba akula opportunity enikwa abantu be opposition
Umnumzana Tawuya Katso yingcwethi kwezentuthuko njalo ungomunye wabantu abakhulume emhlanganweni weTown Hall obuqoqwe iStudio 7 namhla khonapha eMelika ukhangela ikusasa leZimbabwe ngemva kokhetho luka 2018. Lokhe sikudaba olufanayo uMike Wobe weStudio 7 uxoxele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya ngodaba olufanayo.
Lingxoxo yenzelwe esigodleni se-Voice of America e-Washington DC khonapha eMelika namhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni bekungabo 4 eZimbabwe ngenhloso yokuhlaziya elakusasa eleZimbabwe ukuthi liyabe limi njani ngemva kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Robson Mwale yisalane seZimbabwe esiphila kwele South Africa yena-ke uchasisa kabanzi umbono wakhe mayelana ngelakusasa lelizwe.
Ngombono wami liyasiza kakhulu ngoba kufuze vele sibonisaneni ukuthi kona singenza njani ukuthi siye phambili.
Umwale uqhubeke ethi isifo sakhe ngesokuthi ilizwe lethu linikeze abatsha ithuba uma kukhangelwa ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Njengoba ngiphila kwele South Africa sengize ngile 30 years ngila eSouth Africa sokulesikhathi eside empela ngafika la ngifika eZimbabwe sasele 7 years itheli inkululeko kodwa ke ma ngithi ngiqhathanisa iSouth Africa ithola i-democracy 20 years le edlulile ngibona yona ilokuthuthuka siyaphambili thina kungelanhlelo ezithuthukayo ikakhulu abatsha bayazama ngempela ngapho kubathuthukisa so nathi ngabe size izinhlelo zokuthi sithuthukise abatsha
esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Joe oyisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa akavumelani lombono kamnumzana Mwale mayelana lalolu hlelo uJoe uthi uhlelo lolu alusizi lutho
Nje ngombona mina ngazani akushizi ngoba singakhuluma into yangekusaza khangela uthini laphana uJames chapter 4 verse 6 ithi yena singazisathu elakusasa ngoba sikwazi ukuthi liza ngani
bonke bobabili umwale lo show bayasho ukuthi bafisa ukuthi kube lo tshintsho uma sisixoxisana ngendaba ezombusazwe kwele Zimbabwe bayasho ukuthi isifiso sabo isokuthi abatsha babe le kusasa elihle kwele Zimbabwe ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Mike Hobe
Ingcweti kwezokhetho zithi ukhetho lomnyaka ozayo luqakatheke kakhulu ngoba impumela yayo eyalo yiyo ezakhomba ukubana ilizwe lizathuthuka lisiya phambili kumbe hatshi. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wenhlanganiso eqhuba ihlelo zokucubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute ZDI uDr. Pedzai Rwanya uthi kumele abamabandla ezombusazwe aphikisayo bazi lapho abehlulwa ngakho kukhetho olwedluleyo, wengezelela isithi amabandla la alakho kunqoba ibandla lezanu PF kukhetho oluzayo.
Social services delivery yedu, education, health, infrastructure.
Inhlangothi zonke zingasasebenzi uzulu engaya kukhetho ekhangela khonokho. Kusenziwa ukhetho ngendlela linganqotshwa elezanu PF.
Omunye owenhlanganiso ye Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi ngaphandle kokuba abasakhulayo njengaye baphatheke labo kukhetho lokususa uMongameli Mugabe leziphathamandla zakhe, uyesaba ukuba lungahamba ngendlela engayisiyo ukhetho luka-2018.
I-age generation yethu iyesaba kakhulu, kayifuni kungcola izandla, kayifuni kungena ezintweni, ifuna ukuba imile ngaphandle kweground ibona iphandle and then ibisikhomenta. Ukuthi bona bangene eground bekhaba ibhola lakhona, hayi kabafuni.
Umnumzana Ostelos Gift Siziba ngomunye wabasakhulayo.
Ngenxa yokubani kutshengisela ukuzaveza ke ukungasuthiseki kwabantu kakhulu ngendaba ye-biometric voting system abathi i-BVR ke. Abalunga ngingathi ke nabazalwane lezi zukulwane zonke seZimbabwe kufanele zihlangane ukubana ziyale leyo ndlela, ngoba kuyindlela esetshenziswa yi-Smith regime singakatholi uzibusi, ngoba ngenxa yokubana ke izayenza ikakhulu abatsha bebe ke ngathi lokuzonda noma lokulahla ithemba kuprocess eyokubana ke bayiregister ngaphansi kwe-BVR le.
Isikhulumeli sebandla le-United African National Council elalikhokhelwa ngumuyi uBishop Abel Mzorewa, umnumzana Alpheus Mapuranga, uthi kumele kuqalwe kuguqulwe imithetho yokhetho anduba kuyiwe kukhetho.
Ngibona ngo-2018 iZANU-PF izanqoba futhi, ngoba iyabonga umsebenzi uqili wayo okuthi iwine. Izinto zizakuba nzima udlula namhla. Ngiyabona ilizwe lethu libuyela ku-2008-2009 lapho esiswele izinto esijona.
Okudanisa uMapuranga yindlela abamabandla aphikisayo asebenzisana ngayo ukulungiselela lolu khetho. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Obert Gutu uthi ibandla lakhe lizangena ukhetho.
Sikhulumisana labamanye amabandla ezombusazwe abaphikisayo ukufuqa abezeki, nanxa sikhulumisana labeSADC, abe-AU labe-United Nations. Kungakho ngingake ngathi kasiyi kukhetho. Thina siyalungiselela ukuba ukhetho luzoba khona, njalo ukhetho luzokwenziwa isibe khona leyo nguquko.
AbeZANU-PF bathi akula nguquko ezokuba khona, yanele yona leyo eyenziwa lapho kulotshwa isekelo sombuso ngesikhathi sombuso womanyano wamabandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abumanyano weSADC lamalunga edale lePhalamende leZimbabwe sebeqale uhlelo lokubhota ngelizwe bedinga imbono kaZulu, ngafuna kungene emthethweni oza kwenqabela ukwendiswa kwabantwana. Kuvika uMevi unompumelelo moyo.
Ngokunjalo ukwenda kwabantwana abaneminyaka engaphansi kwechumi lasifico minemibili, inengi labo liyenda emadolobheni, kuthi emakhaya kuyabe kuphindwe kabili uma kuqathaniswa lemadolobheni. EZimbabwe isisekelo sombuso kusahluko 81 sithi wonke umuntu oleminyaka engaphansi kwechumi lasifico minemibili ngumntwana, kuthi usahluko 26 uthi kumele uhulumende abone ukuba akula mntwana onikelwa ukuba ayende, kodwa ukwenda kwabantwana kweZimbabwe kuvame eMashonaland Central noma nje ezinye izigaba zelizwe lazo zisendisa abantwana. USenator Ruth Labode okukomiti yedale lePhalamende ebona ngezokuqeda ukwenda kwabantwana uthe baphakathi wokudinga imibono kaZulu ukuze balobe umthetho oqinileyo.
Sesivela eSimba eMashonaland West saya eGqoko eMidlands namhla sikobulawayo sesa semaphisa eMarch South. Kulenye group futhi S2 ebhoda leMashonaland. Hayi abantu bathena asi-aligne umthetho lo kuthena umuntu angangena umntwana angangena emacansini nokuthi angendanini. Abaningi lapho sihamba khona bathi ungani 18 years umthetho ofanele ube khona. Kodwa kulayo kuze kwaba ngani kungcono. Abantu ngani into le abayithathi bathetha lula. Bazakhala kusasa selisithena bona abakwazi ukuthi umthetho lo wavela ngani.
USenator Jasmine Tofa uswele kakhulu ukwenda kwabantwana ethi umuntu wonke kakuthole kungumlando wakhe ukuthi amangalele abazali kunye lezigaba eziyendisa abantwana besasebancane.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala enceda umbeni echatisa umntwana melabotshwe abazali o anti konke le dombo langikhona mele bebotshwe.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Priska Sibanda uthi abazali baphakathi kobunzima ngoba uhulumende wabathathela amandla okuthi bakhuze abantwana sekulomonakalo abantwana sebezendisa bebancane.
Kesaba le dialogue labo kuma communities bathi bona uhulumende wabika isikhathi wabathathela amandla okuthi bona bakwanise ukuthi bazikhuzele abantwana ezindlini wasebanika amandla kathesi recently ngeconstitution ka-2013. So into eyenzakalayo ukuthi umonakalo usumkhulu osukhona. I think okunye okujekalayo ukuthi libuyele futhi phansi abazali bechasiselwa kuhle ngemithetho leyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kwimziswa ubuhlungu ukwenda kwabasakhulayo ethi baningi abantwana abaswela imali yesikolo bagcine besenda besesebancane.
Uhulumene imathebelele nje akayikhangelanga especially nxa sikhangele education ngohamba emakhaya u-7 vele usefundile the next thing usetshona enkunini labafana abasaqhubekeli phambi sekhangelele ukuthi azale umntwana walo 2 ahambe ayengozi.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo uthe uhulumende kunye lamakhansili savumela ukwanda kwamabhawa lapho abasakhulayo abagcwala khona babuye sebelezisu ethi lenkokheli zomdabu azibone ukuba ezigabeni zabo akunabantwana abenda besasebancane.
Kulawozi lounge iyathatha abantwana iya ngwasiyadlulela ithi ifuna abantwana between 13 years to 20 years iyaqhatha ama waitress but isuke lapho iyathatha abantwana labanye ibasebenzise kusexual abuse ukubanika the minister that is money ababuyela fanele bebhadala imali enkulu umnikazi wendawo umntwana ethole $10 ukuthi kuthole umntwana osaseyigrade.
Ucwaningo olwenziwa yi-Multiple Indicator Cluster Survey ngomnyaka ka-2009 luthi abesifazana abaleminyaka engamashumi amabili kusiya kuminyaka engamashumi amane lasificamunwemunye oyedwa wabo phakathi kwabathathu kwabangamashumi amathathu lantathu ekhulwini baya emacansini bengakafikisi iminyaka elishumi lasificamunwemibili. Kuthi abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwamashumi amabili bayaphatheka kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
KuLivetalk namhlanje sixoxa ngelanga likazibuse elinazwa ngeviki ezayo lokuthi kambe kuzahamba njani ngemva kokhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Indiza mchina za mabuto asekelwa iMelika ziphambanise za hlasela amasotsha alitshumi ila toba mnembili alwisana lamalwa ecatshawe ISIS eningizimu kwele Syria. Sizwe utaba olulandelayo oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso ebona ngezendlala eFamine Early Warning Systems ithi lonyaka abantu abedlula izigidi ezingamajumi ayisikhombisa 70 million emazweni ayedlula amajumi amane 45 adinga ukudla kukaZulu. Ukuswelakala kwezulu kanye lokugugudeka kwezomnotho emazweni atshiyeneyo sokuthiye abantu bebhekane lendlala emangalisayo. Umnumzana Matthew Nims omele umqondisi we-USAID ehofisini ebona ngokudla lokuhlalisana kukaZulu uthe okudala indlala emazweni amaningi yikulwisana kwabantu abajiyeneyo. Amazwe abhekane lendlala akugqela eleSouth Sudan, Nigeria kanye leYemen. Ilizwe leSouth Sudan selivele labekwa emphakathini njengelizwe elilendlala emangalisayo kuthi ke iNigeria leYemen kukhanya sezisiya esigabeni esifanayo. Wele South Sudan impi yaqhamuka ngomnyaka ka-2013 ngenxa yokudonselana kwezombusazwe phakathi kukamongameli Salva Kiir lwaye ngumsekeli wakhe umnumzana Riek Machar lokhu iqhubekela phambili. Abantu abafika phose izigidi ezisithupha 5.5 million babhekane lendlala kulelo lizwe. Kuthi ke kwele Nigeria kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu 5.2 million abazabe sebefuna ukunikwa ukudla kusiyafika uNhlangula ikakhulu eBono State. Umnumzana Nims uthi kutshengisela ukuthi indlala le ingaba njengaleyo eyayikhona ngomnyaka ka-2016. Uthi eleMelika selinike indawo ye-Lake Chad Basin izigidi ezedlula amakhulu amathathu namajumi ayisitshiyangalombili zamadola eMelika $386 million. Wele Yemen kulabantu abedlula izigidi ezilitshumi lesikhombisa 17 million abafuna ukudla ngesiphangiphangi. Selokhu kuqalise umnyaka ilizwe leMelika selinike eleYemen uncedo olutshiyeneyo oledlula amakhulu amane lamatshumi amathathu lambili amadola eMelika $432 million.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. ELiZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lithole uzibuse ngeviki ezayo. Abaningi bekhala ngokuthi abakhululekanga njalo kulutshwana abangaziqhenya ngakho. Nanku ilizwe libhekane lobunzima obumangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Ababili laba ngamalunga edalele ePhalamende. UNkosazana Khumalo nguye osungule ingxoxo yethu.
Uzubuse lo esesilaye okwe 37 yeqi akulanto eseyafezwayo kodwa ukukhona sokulodubo lapho mangoliselala endlini. Abantu bethu bahamba ezikolo emayunivesithi bayefunda. Bathi besuka lapho sebengena emgwaqweni sebethengisa amanzi lama-toothpick. Akula misebenzi. Ama-factory aseyavala. Izibhedlela sezibulala abantu. Izikolo kazilalutho. Abantwana nanxa besiya ezikolo kakusafundiseki. Izisebenzi zikahulumende kazibhadalwa. Lalaba abantu abangasebenzela uhulumende kababhadalwa. Sibulawa yindlala. Sesihamba sisiyathenga umumbu ukuthi siyefida izala zaseZimbabwe kodwa thina siyithi ilizwe laseZimbabwe elalilima lifida uMzantsi Afrika.
Ubaba uChuma ngena khonapho.
Kuningi okwenziweyo nguhulumende kusukela ngo-1980 okumele ngabe sibuthela amahlombe. Yebo-ke kulokhona usokonakele wakathesi sisingazona umkhonomi ufile uphansi imizamo sisikhona iyazanywa ubana kulungiswe kodwa kuningi okusakutholayo abantu abafundile njengoba nayo sizwamona lebo kuma le kuluma izikolo zakhiwa ukuthi njalo izibhedlela zakhiwa endaweni eziningi siqalisa ngokungekho khonoko wawulutshwane kodwa sowukhona sokunengi kodwa sokumele sihlale phansi sikhangele singathathanga lokwana abathi yisikhiwa yi-blanken sikhangele sisobana kathi kuyini lokhu esesikulahlile kuyini esesikuphambanisile ukuze sikulungise.
Ngize kuwe Makhumalo, ilizwe libhekane lokhetho lomnyaka ozayo, ubona izala nkomoni kulolu khetho, njalo kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalo? Alubana ibandla lakho lithela nqoba kumbe elikababuchuma elezanu PF la nqoba lalo laqhubeka lisembusweni?
Ukhetho okwakhathesi siphakathi kodubo olokuthi ibandla likababuchuma alifuni ukuvumelana nozulu ukuthi silungiselele imigoqo ezakwenza ukuthi uma sisiya kukhetho kungaze kwaba nokukhonona ukuthi kube lokuntshontsha okuthize engakubamba kathesi yindaba ye-PPR. Lapha ibandla likababuchuma seligijime seliyilo esiqhokubamba udaba lwe-PPR sikhangele izeki umama Makarawu waphuma elitshe lerekeni esesithi yena kasafuna ukusebenza namanye amabandla aphikisayo ukuthi sikhangele ukuthi izindlela abazithetheyo ukulungiselela udaba lwe-PPR lunjani. Sikhangele njalo ukhetho lolwa esibhili abavilekilo obabuthuma lapha abahamba ekhetheni bebodwa ungakhangela kuhambe kwavota 9722 abantu ngathi vota sonke siyakwazi ukuthi 7 to 7 kusinika 12 hours ungathathi i-12 hours lezo uzifake ku-9722 kukhombisa ukuthi every 6 seconds bekuvota umuntu. Leyo yimvilo insindabaphenduli, akula nto enjalo ukuthi umuntu angavota in 6 seconds okukhombisa ukuthi sebeqalisile ukuthi bantshontshe ukhetho besenzela ukuthi babuse yona ye balutshontshile ukhetho ngo-2013 khangelani ukuthi lizwe selinginjani ngokuntshontsha abakwenze khona kambe shuwa kalapha kasibulali izalwane sezimbabwe sesibulala yona izimbabwe ngoba ibandla likababuchuma kalisakhangeli ukuthi kanti ngizulu uninjani sebezikhangela bona bekhomba ngowaphakathi. So ukhetho lolo olubuyayo thina njengebandla le-MDC singayangqoba asilasikhathi sokukhangela ukuthi ngubani owenzani lokho ngoba kakusihambisi phambili ekisokufunayo ukuthi singanqoba sifuna ukuguqula leli lizwe abantu basebenze izibhedlela zisebenze amabhanga abe nezimali abantwana bahambe ezikolo kuthi amabhuku khona odokotela labanesi babhadale izisebenzi zikahulumende lazo zibhadale imigwaqo esibulala abantu ilungiswe kune ngendiza mthinde zethu ezimile mpo kumele zibathe ukusebenza ukwenzela ukuthi umnotho wethu usukumele uye phezulu ngoba isikhathi sokuthi sibe sonke zisila kati bhadali into eqakathekileyo asisebenzeni silungise uzimbabwe efunwa nguzulu wonke.
Mchumeni baba, alubana lithe la nqoba njengezanu PF la qhubeka lisembusweni sizabona lileta na imsebenze ngu 2 million elayithembisa uzulu kukhetho luka-2013 engasabanga khona, sizabona lisenelisa ukuvuselela umnotho na?
Umnotho yinto evele iphakathi kwenziki yomcabango yethu. Sikhangela ubana kathi kuyini esingakwenza ubana into le iphumelele ngoba akula muntu ofuna ukubusa ilizwe elifileyo, akula muntu ofuna ukuhlala entweni efileyo. Ungabona into isifa kuthi kulaba abantu ababenamandla abaphandla abakwenza kube njalo kodwa sesinemizamo le ndlela esiyibona abana hhayi sizakukhangela ukuthi lokwana sikunqobe njani. Ngawuthi into eyodwa ibandla lami alikaze litshontshe ukhetho evinto kakakhulu angudadewethu lapha okwemenenzi okwenzakeleyo angazi ukuthi abantu abakuzwisisi yini ubana nxa kuthiwa i-ward 1 ithole amavota angu-9000 akuthoni ona konke lokwenziwe ku-polling station eyodwa. I-ward 1 enaleyana ibile ama-polling stations ambalwa athize yabona befin about 37 xa ngaphambanisi ayiwo akhiphe amavota lawo angu-9000.
ilunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma ubexoxa endawonye elo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli seMDCT. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.